manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana ka vatereri tinosangana manero anasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
kuti tichitukuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe. Patozonoka chingwa chakuti chakwira. Komandi agrikawa chairunzi yakaiva isuccess. Yakaiva isuccess kuchibabhi jete here. Kana kuti vanhu vakutosabotage our new system. Kuti iyo new system yacho futi haizotora election, but tokona kuti kusabotage. Why zvinhu zvabva zvangokwira?
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musakanganwa chazoro nehope, muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu. Zanu ndiyo ichiri kutonga, iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja. Asi masoja avatunga kutiriyo zanu. Vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka. Vana vedu vawane mabasa, maindastiri avhurwe, vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira, basa rokuvhotera neMDC.
MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo, ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo, nhunzva tudzo ndichadhila navo. Avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo, asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box. Munhu wose andovhota purezidendi Emerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa, vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete, ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawa yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vashimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi, asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tichitiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe. Patozonoka chingwa chakunzi chakwira. Komandi agrikawa chairunzi yakaiva isuccess. Yakaiva isuccess kuchibabhi jete here. Kana kuti vanhu vakutosabotage our new system. Kuti iyo new system yacho futi haizotora election, but tokona kuti kusabotage. Why zvinhu zvabva zvangokwira?
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvo, zvinhu zvese zvichatokwira nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday. Kangwana chakwira nemari yachakwira nayo, togona kunonge mari shoma yedu 10 cents, but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyemele vangu chava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyemele vangu kuti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Ne mashoko akati ndinga kati vana president kuti zvinhu zvisakwire. Iwo handione pane chavanongwanisa kuzvimisa nazvo because zvacho zviri kubvira pafio because vese vachakwidza zvinhu vanongotaura nyaya yefio saka handione president vanongoti vanongwanisa kumisa nazvo zvinhu zvicharamba zvichitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu so haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maideas manyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu hazvifanira kukwira but ndozvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushandi wekambani inogadzira chingwa Yellow Bills uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvi zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti cartel izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zvokurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. Zvokuti when you start operating atinoti macartels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina business rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amai Fungai Ndoda vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai Ndoda vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even njero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe idzidzidzi saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tokwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, endi mazuva ano yangova nyaya ecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo, zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerowo vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalaries edu before Christmas. Ndokungatakatane about 3 years tichingwana masalaries after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tingotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti macivil servants tikasike kuwana salary yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madates edu asambochinja emasalaries every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadziwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyaya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa maservisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit iya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangakwa akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhegwa chaizvo nokuti mamitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvamabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuuraya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingamuti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mamwe zvirongwa zvacho zvekuva nehurumende zvinoshandika here nenguwa ilinde tinangutu long term implementation.
Saka apa chabano fanina kutanga kugadisa chii?
Economics ziri zega kwa adinyan sokubatira na uti chikuru chiripakati pebandu chirimu ibandu ya Zimbabwe ni political environment. Political environment ndio yaka kanganisa zirongwa zwe business yuma business akati wande. Saka ngaba gadisa kwa zikuta uruwa zia chia nana diwa mazingia zia zia kuti gadisa inyaya de saruzo gadisa inyaya de media vanu waka sungwa vizwe politi ngaba business. Iyo zimizacho iyo my intention zato anobatira kuti adikamisi anadava nuri kana kana wanu wata kudikama nyangwe wanu wanu waku nzamari baniki wachitanga wavu nzama inchani ma organization diwa
abo wange wari nyanji mwenyea ze upfumi wa rejoice ngwenya wachitawara wari parunare muharare.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Magaterera ku Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mauto haafanirwi kunga achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanovagweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mubumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti Section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa rearmy kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvone mapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary yunda iri kutitonga zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhekwe mutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya kuti bumbiro romutemo rachorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa ne tingakuti muchirungu a civilian government.
Vachirumanzi mukana wawe
ndoza ndataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvo zvatozva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda, kuna masoja vanosapota pati yaanoda, ivava chiwenga
vano bumirwa nomutemo wenyika uyoyo unotaura navagudu kusapota pati yavanoda ende zvinozikangwa kuti vachiwenga vanosapota ZANU-PF ende zvinote secret ndokwavakatanga nako
hatichi kutaura kusapota zvokutaura kutongwa kusapota unosapota pati yaunoda kazvirori kutoti asi apa tiri kutotongwa nemasoja
hakuna chakaipa kana vachiwenga vachifarira kuti ZANU-PF itonge zvinombofanana naivowo MDC kana rimwe gore hamene kuti rini kana aizohwina vanenge vachiitawo magenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachihwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakavona rakadeuka risina kuonekwa neMDC nanavagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova mumaoko avatengesi saka hapana chakaipa ipapo
vachirumhanzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona mauti awaya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
vanogoregerei because maresults achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauto asiri wanenge achianaudza maresults MDC nezanupf namapato akasiyana-siyana vakabvumirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndo zvichaitika saka MDC kana kuti ZANU-PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno hwekuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota pabiometric voter registration iri kuitika yaamufezi 4 iyo yaaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kunyerejesa kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndoyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja ava tingangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota purezidendi Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiokerwa naray choto westudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muamerica chinoti gore zvarava kupera vana vezimbabwe vari muamerica vachange vachipembera kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana-siyana taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri
kisimisi ufikile yakaimbwa namatare vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumusi wemufuro hapana chatiri kunyatsoza chiri kunyatso kuitika asi musi wegoredza ndo watiri kutarisira kuti izvoni kuchange kune New Year's party yemazimbabwe nevamwe vanhu vekuafrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kugaithersburg
ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekuti tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemazimbabwe mazimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs saka tine rombo rakanaka mufungiri kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuZimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira sitereki pamaZimbabweni ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe, zvazva zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi, tiri kuenda kupi?
Iye zvinezvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinezvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukomatawo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi.
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Mari baba
tibatize.
Ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland. Pamusoroi, Jehovha makanaka, mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare. Tapedza, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC.